manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanobuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reCCC roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. Vamwe vakuru muzano PF kusanganisira mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votsvagira bato iri rutsigiro nhasi. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadzivisa nhasi kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vari kuti matare, Zimbabwe Electoral Commission nehurumende vari kuvabata neseri kweruoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare, vamunzora vati zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti bato rezano PF riri kushandisa matare neZimbabwe Electoral Commission ZEC kubira sarudzo.
Hongu kune 24 wakabvumirwa asi kune 87 wakarambidzwa. Saka tichitarisa gwara romusangano wedu zvakamirira musangano wedu, kana pachinge paitika zvakadaro tinoita yatinoti solidarity. Saka tabuda musarudzo idzi tichiita solidarity ne vamwe vedu vakarambidzwa. Vazhinji vakarambidzwa vanga vari madzimai, vanga vari mayouth, vanga vari vanhu vasina mari yakawanda. Vamwe vacho vanga vari vanhu vasina mabasa, vanga vachida kupindawo musarudzo iyoyo.
Vamunzora vatiwo mari yebato ravo mamiriyoni matatu emayuro yavaida kushandisa pavaongorori vesarudzo vebato ravo kana kuti maagents yakatadziswa kupinda munyika nebato rezano PF.
Tanga tapiwa mari yekuti tibhadharire mapolling agents edu muma polling stations anosvika 11,000 nyika yose. Zano PF yakanovharisa mari iyoyo yaisvika 3 million euro yekuti epaite mapolling agents kuti sarudzo dzinge dziri dzakachena. Naizvozvo takaona kuti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Vaendera mberi vachiti kunyange havo ivo vabuda musarudzo, nhengo dzebato ravo makumi maviri neina dzicharamba dziri musarudzo. Mumwe vanhu ava vaurayai Mangwiro vaudza Studio 7 kuti
tine vatungamiriri vasingagari munharaunda, tine vatungamiri vekuti vanhu vari kurwadziwa mucommunity. So president vati aiwa chipfuurirai mberi muchitungamirira vanhu kumacommunities kwamunenge muri ikoko.
Asi vakafanira kubata chigaro chemushandi mukuru muzano PF vafarai Marapira varamba zviri kutaurwa navamonzora.
Tinongova respectawo kuti vabvuma havana chokutaurira vanhu. Ndima yavaitira makata vafunga kusuduruka. Zvimwe zvose zvinotaura aiwa hafamba pamunondono pamusasa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti havapindire zvekumatare, uye ZEC inoti haiudzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika sezvo yakazvimirira. Hatinawo kukwanisa kubata vaWalter Chikwana munyori weJudicial Services Commission kuti tinzwe divi revematare panyaya iyi. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vati kubuda musarudzo pavamonzora hakuna zvakunoreva nekuti makwikwi ari pakati pava Emerson Munangagwa nava Nelson Chamisa.
Whether my election aya anga ari free or fair kana kuti asiri free and fair, vamunzura havana chayabuda nacho. Sarudzo dzatinodzakatarisirana nadzo idzi dziri pakati pavachamisa navamunangagwa, pakati pezanu PF neCC. Zvangofanana nokunana Britain uko tinozvana zvemaconservatives. ne Labour ku America kune ma Democrats ne ma Republicans ndo mamirira akada kuita politics dzomuno
zvichakadai vamwewo vari kuda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vaSevia Kasukwere vari mudare constitutional court mushure mokunge varambidzwa kukwikwidza nematare ehigh court nesupreme court zvichitevera chikumbiro chavalafdel mangwana vezano pf chekuti vasabvumidzwe kumira sezvo vainge vasiri munyika kwemwedzi inodarika gumi nemisere ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangosha.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pari zvino riri kuparura urongwa hwegwara rarichatora kana rikakunda musarudzo kana kuti manifesto. Urongwa uhu huri kuitirwa paMahlamtlope kuBulawayo. Urongwa uhu huri kuenderera mberi pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva.
Nasi tiri kuBulawayo kulauncha the Citizens Coalition for Change manifesto inonzi iyo the New Zimbabwe Blueprint. Iyo iri kuparwa nasi patenge tichitarisa urongwa hwekuti kana tavhoterwa muno muBulawayo muZimbabwe yese tichange tichiita zvinhu zvipi.
Mungatipewo here zvimwe zviri mumanifesto yenyu vaSiziva?
Programu yedu munyaya techitarisa nyaya dzegovernance kuti ndezvipi zvatichaita panyaya dzegovernance kumeka sure tinobuilda mastrong institutions, patechitarisa nyaya yekumeka sure tinoita a proper separation of powers, rule of law, respect of the courts, kurestore dignity of the people of Zimbabwe and the working class nevanhu vese vemuZimbabwe.
Takambokunzwai kumashuroko muchibata nyaya dzekuzvikoro zvakamira sei?
Nyaya yesocial agenda kuti kana itavhoterwa seTPC nyaya dzinofanana nedzemakala kuzvikoro teta akubvisa takuva neprogramu yekuti vana vese from grade 1 up to grade 7 ngavadzidze mahara hurumende ichibhadhara kuinvesiti vozopiwa magrant as part of our education program.
Kuzvipatara tinombonzwa muchitaura kuti hakuna kumira zvakanaka, imi muri kutii nenyaya dzezveutano mumanifesto yenyu?
Our health program tichaparura kuti inoita sei kudzosera Zimbabwe back to the its commitment yeAbuja Declaration and above kuti 13% of the annual budget yenyika ngaiende kuhealth. Those are some of the proposals atinazvo muharo redu rukuya.
Ndingadawo kunzwa panyaya dzekodzero dzevanhu apa pama human rights zvii zvamuri kuronga weimi?
Tiri kutarisa oso nyaya yekurestore marights emacitizens kuti kana vanhu vada kuratidzira ngavaratidzire. Hurumende haifani kuti ai hurumende yetsvimbo mugodzi kuvanhu vese vanenge vachida kuita maconcerns avo nekuraisa maissues.
Mutevedzeri wemutauriri webato reTCCC voStalos Gift Siziva vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemutevedzeri wemunyori mubato reZANU PF vaKembo Mohadi vanga vachitsvaga rutsigiro nhasi pamberi pesarudzo. Kuti tinzwe zvizhinji, Ivan Zininga abata mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Isisi ZANU PF tirikugadzirira tino mufaro vanhu vari kubuda, vanhu vari kufamba nesu, vanhu vari kutitsigira.
Dziri kufamba sei gadziriro idzi?
Isu sebato takaona kuti hatitungamidzwa munangagwa voga, asi tinotungamidza nevamwe vavo vanovatevedzera vanova vachivenga vamuhadhi nachairman chairperson wedu Mai Opa Mchinguri. Ava vari kutenderera vachibetsera makampeini ari kuitwa napresident. Ndofunga munongona kuti marandi ose atiri kuita ari kuzadza vanhu ane mufaro nekuda kwemabasa aiitwa neSecond Republic ichitungamira navamunangagwa. Zuva ra23 Ogasti rato tinonokera.
Titarisewo kuti mharidzo iri kuti kudii kuri kutendererwa uku kuchiitwa marali aya?
Tese pari kufamba vatungamiri vedu vachiadress. Shoko ravo rekutanga ravari kutaura ndereo runyararo kuwirirana nekuyanana. Tiri kutaura isu kuti sevana veZimbabwe ngativei takabatana, ngative nerunyararo. Kufunga zvakasiyana hakuiti kuti tinge tiri vavengi. Kufunga zvakasiyana ndo kunoita kuti nyika iende mberi, nekuti kusangana kwefunga zvakasiyana siyana nyika ichisimuka. Politics mutambo, hauzi wimine munhu wese kana anotohwina kana anotokundwa ngatigamuchirei zvinenge zvadaro zvinji tisati kana zvadaro zvinji zvisiri zvatinoda izvi totanga kutsvaka nzira dzekuti zvaitikirei toita sekunge kutambura makumbo
mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvan Sininga westudio 7 hurumende yayambira vari kutepfenyura vari mumatunhu kana kuti macommunity radio station kuti vachatorerwa maresinesi kana vakada kutepfenyura zvematongerwo enyika nonorai jena anotipa nyaya inotevera
vachitaura nhasi pamusangano wevatori venhau mukariba mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Nanite Silikuni vayambira nhepfenyuro dzematunhu kana kuti community radio stations kuti dzisanyore zvematongerwo enyika asi nezvebudiriro yenzvimbo yavanenge vakapuhwirwa rezinesi
kana community radio yave kutaura zvematongerwo enyika iri kuzviisa pakaipa sezvo inogona kushandiswa nezvematongerwo enyika vozotorerwa rezinesi
vayambirawo vatore venhau kuti vasawedzere munyu pane zvavanenge vachinyora asi mukuru wenhepfenyuro yedunhu rekariba yekasambezi vajohn chirinda vanoti nyaya dzose munyika dzinobata-bata zvematongerwo enyika
nyaya iripo inyaya yekungoti hatina kukwanisa kubudirana pachena kutsanangurirane zvizere kuti kana tiri kushandisa shoko rinoti politics zviri kuti kudii mukatarisa nguva yatiri macommunity radio stations ari kunzi tinge tichifanira kutaura kuti maelection anofamba sei tichiita maprogiramu anobva kuzimbabwe electoral commission kureva kuti vanouya vachikurukura nevanhu hatigoni kubviswa papolitics
mumwe mukuru wezimbabwe electoral commission kana kuti zec anoona nezvepfakiridzo kana kuti research vaandon chikutsa vanoti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika kwave kutoitwa kunyange nyaya yekurambidzwa kupinda musarudzo kwavasevhia pasi kuere isati yapera kumatare
We are printing the ballot paper, so we are on course to having the 23 August 2023 elections.
Iye zvino tatove kutinda mapepa ekuvhotera saka tiri kugadzirira zvakakwana sarudzo dzemusi August 23.
Vachikutsa vanoti vave kumashure kwenguva vachiti matare akazobuda nemamwe maonero vakasikuere vakadzoswa musarudzo vanodhinda mamwe mapepa ekuvhotera asi vachitaura nestudio 7 mukuru anoona nezvesarudzo vautoile sraigwana vati
So isusu the way we operate munongonyora maquestion enyu moendesa through our director public relations that's how we operate so I cannot confirm that
vachitaura pamusangano mumwe chete mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati vakurudzira vatore venhau nevezvematongerwo enyika kuti vatevedzere mitemo yesarudzo
then you also have even the issue of my posters kuti people want to put my posters on private premises yet the electoral act is very clear you need permission but surprisingly kumedia wa musitibatsira utibatsire munyore izvozvo kuti kana uda kuisa poster paprivate premise you need permission ya owner of that premise kana iye akaribvisa haana mhosva yaanenge apara kana kuti akanomhanyara kupolisi police have got the right to come and say posta ngari
hurumende inoti pane vatore venhau kubva kumasangano anodarika makumi mashanu kubva kune dzimwe nyika vari kuda kuzotora nhau dzesarudzo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nonorai jena
vechidiki vaviri tafadzwa manyanye wekuchiredzi napraise shama maliko wekuhwange vakapiwa mubayiro weanzisha prize fellowship wegore rino mubayiro uyu unokokerwa nemasangano eafrican leadership academy nemastercard foundation mutoro wedu wenhau pasimon dlovu anotipa nyaya inotevera
Maanyanyo ya ni makore makumi maviri ni maviri kuberekwa na malikuwa ni makore gumi ni mafumbamwe. Vakasaruzwa kupinta mchirungwa che Ansisha Price che Gorerino. Vavira vandivangwa veve shidiki vanosika makumi maviri ni nanatu, 26. Vakasaruzwa Gorerino mudunu resere Afrika. Chirungwa ichi chakanangana ni kusimu zira mabizimusi eve shidiki varipaka tupe makore gumi ni mashanu kusika makumi maviri ni maviri. Mali kwa noti ya nufara chose kutindie munu kazi wukutanga Zimbabwe kupiwa mbairo uyu.
Juna nzandile mfaru waka Petra shukuru kuru kwazo kuvandiri mkazi wukutanga kwanisa kupinda Ansisha Price Fellowship nekuwana mbairo uyu mweka edu ya Zimbabwe.
Mali kwa noti kuwange anotabizi musire kugazira chikafu chakaita sema heu, kofi nezimweo kuvakuma uyu izo anotindizo zaka mswita pa mbairo uyu.
Project yedu ya ita titukwanse kwa nambairo ya Ansisha Price. Tuna gazira zikazira zaka siyana siyana kupa kumucho muyu. Tuna sanga nisira drinkire muyu pamwechete ne kofi muyu.
Maanyanya anotiwo mabasa ake kubatira varimi kuchirezi ndiyo wakaita kuti awaniswe mukana uyu.
Project ya kaita kutiti kwanise kusarudzwa mchirongwa ichi deye kuchokonyora ma small grain crops. Tino provider ma harvesting services kune varimi ve ma small grain crops anosanganisira munga zviyo nemapfunde.
Maanyanya anoti anonza kufara chose ni mkana uyu, uye anovimba zvichasimudzira basa rake, pamwe nekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vachasangana navo vemu Afrika.
Ndinofara chaizvo nemkana uyu wandakawana kupinda muchirongwa ichi, nekuti ndinoziva kuti zvichandibatsira kuti ndikwanise kuskela project yatiri kuita, uyezve mkana uyu uchaita kuti ndikwanise kusangana nevanhu vakawanda vari muAfrica vanenge vane mabusinesses avo akasiyana siyana izvichitawo kuti ndidzidze.
Tafadzwa Chikoreti uyo ari muHarare akapinda Ansisha Price muna 2021 anoti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuvandudza bhizimusi rake neruzivo rwoumhizha wakakodzera pabasa rake. Mumwe wechidiki Marvelous Nyongoro uyo akapinda Ansisha Price muna 2019 audza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuburikidza nemikana yemushandira pamwe nezvidzidzo zvakasiyana siyana. Kwemakore matatu anotevera vakasarudzwa ava vachapiwa rutsigiro rwemari inopfuura zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica uye zvidzidzo zvakasiyana siyana zvekukwenenzvera mabasa avo. Chirongwa ichi chakavambwa mugorera 2011 nedonzo rekusimudzira vechidiki vane mabhizimusi akasiyana siyana mudunhu reAfrica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pass Mondlovu.
Kune vechidiki kunyanya varume mudhorobha vanonzi vari kuita misikanzwa yekusangana panzvimbo dzakavanzika vonwa nekutora zvinodhaka uye voitawo bonde risina kudzivirirwa. Vari kunzi mapati aya ari kunzi mavhuzu pati zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvinogona kukanganisa upenyu hwavo. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikamwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Mutambo kana kichirongwa chinoitwa nevechidiki vanenge vachinyanya kuita bonde zvisina kubvunzana kuti sei wazoita nauyu kana kuti sei wazodai soo. Kunenge kuchitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust Decent Moyo anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem yatina yemadread drug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvezvese kuita nemadrugs asingatobvumirwa nemutemo, madrugs akafanana nana guka ana cocaine. Ende takatarisa nyaya iyi zvakare vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona HIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru vaShei Mukanguni vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sekuti vabereki vari right is they are trying their best
kuti vasapote nekuseva vana vavo. But problem ndeye poverty. Munyika mune hurombo. Saka mwana angobvuma kuitiswa zvese zvese as long kuasangana naye anenge aine mari.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Mishek Ruwende, vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uko.
Vanozopesera vechidiki vasingasagone kugara vasingane zvinodhaka kana kupota zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu. Ndochekutanga chechipiri zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka. Zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira. Zvinova zvinozvaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana siyana chete, azvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki, Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, Muzvare Isabella Michael, vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti manjozi ese vanoshanda nevana vechidiki, chero kuzvikoro kwavanenge vari, chero kudzimba, ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapanishimendi pekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka, asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure, vanodaro nechirungu.
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tiri kuita Twenty Awareness Campaign, tiri kushanda pamwe chete nevezvikoro. Tiri kuda kuti vabereki vabatane nesu kuti tisarambe tichiwana nyaya idzodzo idzo. Vari kuita mavhuzu pati kana kuti hamuri kuti masex pata, mutemo unoranga vanhu vakadaro nevari kupa dzimba dzacho idzodzo kana nzvimbo dzacho.
Sondo rapera, mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeBrazil, Luiz Inácio Lula da Silva, kutanga nhasi vari kukokera musangano wenyika sere dzine sango rakakosha reAmazon kuedza kutsvaga nzira dzekuti varichengetedze. Nyika idzi dzakanyorerana chibvumirano chinonzi Amazon Cooperation Treaty Organization. America inoti yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika muNiger mushure mekunge mauto enyika iyi akabvuta masimba aramba kudzorera pachigaro mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum, sezvainge zvataurwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS. America inoti yambomira kupa rubatsiro kunyika inozivikanwa neurombo hwakanyanyisa iyi. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyanga hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzikama kana kugadzikana mune zveupfumi, mitengo yezvimwe zvinhu munyika ichakakwira. Izvi zviri kutevera mashoko esangano reConsumer Council of Zimbabwe ekuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu yakakwira zvishoma nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7 mumwedzi wachikunguru zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi. Muna chikumi mhuri yevanhu vatanhatu yaida mari inoita 2.5 million Zimbabwe dollars, asi muna chikunguru mari yakanga yakudiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu yakanga yakwira kusvika pa 2.6 million Zimbabwe dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuwana simba kwedhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakonzera kakugadzikana mune zveupfumi.
Saka tukona mitengo yezvinhu especially commodities akugadzirwa nemamwe inputs ano importwa kune dzimwe nyika taona mamwe acho achitiderere kuburikidza neappreciation ye local currency yatachiona. But zvinhu zvakaita sema services zvinosanganisira nyaya yemawater and rates anobatwa nevanhu izvozvo hazvinyanyi kuaffectwa zvakanyanya nekuappreciata kwelocal currency. Ndosaka tirikuona kuti in some cases zvimwe zvacho zvazvichikwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya, vanotiwo kana bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakambomira kudira mari mumisika, zvinobatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Chikuru-kuru chavaratidza apa nechokuti icho, kana vakaramba vasingaprinti mari, icho kwadi kuti zimudhora yavo inostrengthena. Saka kureva kuti vanenge vaisa zimudhora shoma mumaketi inoramba ichikwira nokuti vanhu vanenge vaakuitsvaga. I think ndo basic economics dzatoziva tese.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vanoti kunyanga hazvo dhora remunyika riri kunzi ragadzikana, mitengo yezvinhu masherufu haisi kutaridza izvozvo.
Tiri kuona kuti zvinhu muzvitoro kunyangwa hako rate yekukwira yakadzika. Zvinhu zvichiri zvakakwira zvekuti vana veZimbabwe havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanoda kuti vange vachirarama. Nekuti tikatarisira muzvitoro nedzimwewo nzvimbo, tiri kuona kuti vatengesi vari kutengesa nemari dziri pamusoro.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana sezviri kutaurwa izvi? Dr. Chitambara vanoti
challenge I think going forward ndekusustain tight liquidity situation, vachinogona kusabudirira. Nekuti zvichida pane nguva inoteera hurumende ichazoda kubhadhara angave macontractors vangave varimi mari ine chitsama. Saka izvozvo zvakaitika zvinogona kuitawo zvakare kuti exchange rate against local currency depreciate. Hazvazvo zvaizozivikanwa kunzi stability true witness can it be sustained uye for how long.
Asi vashandi vari kuchema kuti kunyanga hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzika hazvisi kufambidzana nehomwe dzavo sezvo mihoro yavo ichiri pasi. Munhau dzemitambo, iye zvinotombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup Australia neNew Zealand. France yarowa Morocco 4-0, Colombia ikarowawo Jamaica 1-0. Izvi zvinoreva kuti nyika dzose dzemuAfrica dzabuda makwikwi aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo, kusanganisira nyaya yekupondwa kwemumwe wechidiki weCCC uye zviri kuitwa nevechidiki kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reCitizens Coalition for Change roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. ZANU-PF yoita misangano yekutsvaga rutsigiro mumatunhu akasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gibbs Dube.